Ini ndini jonga kande miri nchiti ene msore na uzanasi muvuro kukadzi 5, 2018. Vamwe masangana anoshanda akazvimirira oga vanoti mitemo ine chekuita nesarudzo ikasavandudzwa sezvinotarisirwa zvinogona kuita kuti zvichabuda musarudzo zvive zvinoramba kutambirwa. Vagari vemudunhu reZaka Central kumasvingo vari vemapato anopikisa vari kuramba kusvitsa kuvakuru veZANU PF Marusiti anoratidza kuti vanyoresa kuvhota vanonzi vari kusiyiwa muzvirongwa zvehurumende zvokugwerwa kwechikafu pamwe nembeu nefotereza. Kunyange hazvo hurumende iri kuti zvirongwa zvayo hazvinei nezvematongerwo enyika. Nhengo yeMDCT inomirira chinhoi muparamende vaPeter Matarutse vanogovera zviuru zvitatu zvemadhora pawadhi yoga yoga kumawadhi gumi nemashanu emudunhu ravo kubva kumadhora zviuru makumi mashanu zvemari yebudiriro yematunhu kana kuti Constituency Development Fund. Nyanzvi mune zveutano dzinoti madzimai mazhinji ari kunonoka kunoongororwa gomarara rechibereko vachizoenda nguva yapera. Nyanzvi idzi dzinoti kunodiwa dzidziso yakanyanya sezvakaitwa pachirwere cheHIV AIDS. Vateveri vemutambo wetennis vari mumufaro mushure mekunge chikwata chenyika cheDavis Cup chakaita zvanga zvisingafungirwe ndokudambura Turkey 3-1 mumutambo weEuro Africa Zone Group 2 wakatambirwa kuHarare Sports Club uyo vakawanda vaiti Zimbabwe yaizozvindikitwa. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa kunetsana kunonzi kuri kuramba kuchienderera mberi mubato rinopikisa reMDCT zvichitevera mapoka anonzi ava mubato iri uye kusiya chigaro kunonzi kwakaitwa nasachigaro webato vaLove More Moyo. Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti kusagadzikana uku kunogona kukanganisa mubatanidzwa weMDC Alliance. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860, 6080, 15580 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kuteerera zvimwe zvirongwa zvedu na 6 AM mazuva ose. Musakanganwa kutifarira pafacebook page redu reVOA Shona.